timbotenda. Chipo chekuvonga kaichi. Timbotenda zvatakaitirwa naMwari weZioni. Mwari wakatichengeta kubva gore richitanga kusvika gore richipera. Peranda tenda, Mwari wedu tino mutenda. Fambe fambe baire, seja kaita Davita. Mowimwene muru yayo, tichitenda baba. Mowimwene muru yayo, tichitenda baba.
Tambira, 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 tambira.